manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mbudzi 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rikurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapindire mugakava ravana chiremba nehurumende kuitira kugadzirisa zvinhu muzvipatara. Kushaikwa kwavana chiremba muzvipatara zvehurumende koremedza zvipatara zvemamisheni zviri mumatunhu emunyika. Veruzhinji vokurudzirwa kucherechedza kuipa kwemhirizhonga yemudzimba mazuva ose kwete kumirira mazuva 16 chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti riri kushushikana zvikuru nekunonoka kuri kuita hurumende kugadzirisa gakava rayo navana chiremba vemuzvipatara zvehurumende izvo zvasiya zvipatara zvehurumende zvisina vana chiremba kwemazuva anoda kusvika 50. Mutauriri wesangano iri Dr. Fortune Nyamande vanoti sesangano vari kukurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagare pasi negurukota rezvemari pamwe nasachigaro weHealth Services Board poiswa mari dzezvikwanisiro zviri kudiwa navana chiremba muzvipatara kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Nyamande pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yekutongwa kwana chiremba yekuti vakaramwa mabasa sandiyo nyaya, sandiyo issue iri mudispute. Issue iri mudispute ndeyekuti vana chiremba vari kuti mari yavari kutambira haisi kukwana. Saka izvi kuzoti vakazodzingwa mabasa nezvakazoitika izvi zvimwe zvakatozouyawo mushure mekunge paita kusawirirana pakati pemachiremba nevanhu veHealth Services Board vanomirira employer vemahealth workers muZimbabwe. So isusu tinoadvisa president kuti dai vafamona minister wavo wefinance neHealth Services Board kuti vagare pasi nana chiremba voavaila maresources ari kudiwa kuti vana chiremba vadzokere kubasa. Mukatara mari iri kutaurwa nana chiremba yavari kuda havasi kuda kuti pei dzavo dziwedzere, kwete. Vari kungoda kuti pei dzavo dziremekedzwe kusvika padanho palevel yadzanga dziri maRTGS asati aindrojuswa.
Taonawo sangano renyu raburisawo gwaro kana yatingati statement pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano munyika muchiti muri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu nekukundikana kwehurumende kugadzisa nyaya. Zvii zvamungataura pamusoro pegwaro iri?
Ndizvozvo tiri kushushikana zvikuru. Hazvitifadzi semachiremba anomirira kodzero dzevanhu kuti tirambe tichiona vana veZimbabwe vachienda kuzvipatara vachinoshaya machiremba, tichiona madzimai akazvitakura achizvarira pasi pemiti, tichiona vana vadoko vachangozvarwa vachirasikirwa neupenyu nenyaya yekuti vari kushaya maemergency service avanofanira kunge vari kuwana. Tinoona senegligence on behalf of the government kuti inosiya strike machiremba ichienderera kusvika madays akawanda kudai. Hurumende ngaigare pasina machiremba.
Vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vari parunhare kuSweden neStudio 7. Kuramwa mabasa kwavana chiremba vemuzvipatara zvehurumende kunonzi kwakonzera kuti varwere vafambe nzendo dzakareba vachinotsvaka kurapwa kuzvipatara zviri pasi pemamisheni izvo zvinonzi zvave kuremedzawo zvipatara izvi. Karanda Mission Hospital iyo iri kuMount Darwin kumashonaland central ndechimwe chezvipatara izvi. Mutorwedwe na ukiri mudzamiri akashanyira chipatara ichi ndokuti panyaya inotevera.
Studio 7 yakashanyira chipatara ichi vhiki yapfuura ikaona varwere vakawanda vaiti vava nemazuva akawanda vakamirira kuzoonekwa navana chiremba zvokuti chipatara ichi chave kupererwa nezvikwanisiro zvinodiwa pakuona varwere zvachinenge chapemhawo kubva kumhiri kwemakungwa. VaFriday Chimukangara vanova mukuru wechipatara cheKaranda Mission Hospital vanoti zvokushandisa pakurapa varwere hazvichakwani zvekuti vamwe vave kurara pasi sezvo mibhedha yakazara nevamwe varwere. Vanotiwo zvakare vana mukoti vave kutofunga zvokunotsvaga mabasa kune zvimwe zvipatara nokuti havasi kuwana zororo rakakwana pabasa ravari kuita pachipatara apa.
Nokuda kwevanhu vakawanda vari kuuya pano pachipatara, tiri kusangana nedambudziko rokuti zvokushandisa hazvichakwanirani, zvakafanana nemagloves nemishonga. Uye tikataisa mumawodzi, mawodzi akazarisa zvokuti izvo vanhu vava kurara pasi. Nokuda kuti vashandi vashoma, manese ava kuneta, vamwe vacho vava kutofunga zvekutobva pano vachienda kune dzimwe nzvimbo.
VaChimukangara vanoti vanhu vazhinji vanomhanyira kuKaranda Mission Hospital nokuti vanonzwa nezvekubatwa zvakanaka kwevarwere kubva kune vamwe vanenge vakambobatsirwawo pachipatara apa. VaChimukangara vanoti Karanda Mission Hospital ine vana chiremba vana, vana mukoti makumi mana avo vave kukurirwa nebasa. Mbuya Nyamukuta amai Jacqueline Mudzengi vanoti madzimai mazhinji ari kuuya kuzosunungukira kuKaranda ari kubva kuHarare zvekuti nzvimbo yemadzimai vane pamuviri ine mibhedha makumi matatu chete kubva muna gumi guri gore rino yave kuchengeta madzimai anodarika makumi mana.
Iko zvino tinogona kuita mapishe anosvika kuma 45 zvokuti vamwe vanopedzisa pamaflo bed kubva kuHarare, vamwe vari kubva kuGokwe, Kwekwe, vari kungobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana asi vazhinji varikubva kuHarare. Tinoreva kuti maoperation edu taisita tema Sizalin sections but iko zvino akwira kusvika pa30 pamwedzi waOctobe.
Amai Emily Mchenje avo vanoshanda nemadzimai akazvitakura vanoti pavana mazana maviri vakazvarwa muna gumi guru vashanu chete ndivo vakabva munharaunda yedunhu reMount Darwin. Vatendai Chigumira vanoshandira kudivi kunorapwa varwere vasingapiwe mibhedha kana kuti outpatients department vanoti vanosangana nevarwere vakawandisa vakakuvara mabhonzo nevaiva nehura wakamonana mudumbu zvinova zvinhu zvinoda kuitwa maoperation. VaChigumira vanoti varwere vakawanda vanofarira kuuya kuKaranda Mission Hospital nokuti vana chiremba vanoedza nepavanokwanisa kuti vaone murwere wese anenge asvika pachipatara apa achidzokera kumusha kwake agutsikana nezvaane aitirwa.
Equipment tinayo, mishonga inotengwa nechipatara. Saka izvozvo vanhu ndozvavanovinga. Chinhu chikuru chandinoona ishoko raMwari uye rudo rwemanesi nevashandi vese vari pano ndo chimwe chinhu chikuru chandinoona chavanovinga. Kashomanini kunzwa kuti munhu abuda gedhi asina kubatsirwa.
Karanda Mission Hospital iri pasi pesangano reZimbabwe Association of Church Related Hospitals kana kuti ZASH. Iro rine zvipatara zvinodarika zana nemakumi matatu zvarinoshanda nazvo. Mukuru weZASH amai Vuyelwa Chitimbire vanoti Karanda Mission Hospital inobatsirwa nemadhona ekunze kwenyika zvokuti mishonga nezvikwanisiro zviri pachipatara izvi zvinongoenderana neuwandu hwevanhu vemunharaunda yedunhu reMount Darwin. Amai Chitimbire vanoti kuwandisa kwazoita varwere vari kuya kuzorapwa kuKaranda Hospital kwatovhiringidza mashandiro epachipatara apa zvokuti vashandi vari kushaya zororo.
But vangatachi vari kubatsira neoutside countries vanot donate ma resources. That's why vanhu vachiuya because vanonzwa kuti Karanda ine mushonga. So vakaenda kunotsvicha ikoko vachipuwa mushonga vanodzoka kuno kuti ange aienda kuchikaranda. So challenge tinayo kuti ezach atigoni kubatsira total kuti tivashande smoothly because budget yacho haina kubhajetira vanhu vari kubva kwese kwese, yakabhajetira vanhu vekucashment area yekuKaranda.
Mumwe wevana chiremba vanoshanda pachipatara apa Dr. Paul Fissel vakatsinhira zvose zvakataurwa nevashandi vepachipatara apa uye vanoti zvinhu zvikaramba zvakadai chipatara ichi chichazoguma chisisina mishonga yokurapa varwere kana kutoguma chatovharwa. Dr. Fissel vanoti dai makurukota ese hurumende amboitawo chirwirwangwe sezvakamboitika panguva yakambonetsa chirwere chekorera kuti vabatsirande kurerutsira varwere vari kuya kuzorapwa pakaranda. Ndakamirira Studio 7 kuKaranda Mission Medicine Hospital kuMount Darwin ndini Kiri Mzamiri.
Mumiriri wesangano United Nations Population Fund munyika Dr. Esther Muiya vanoti vano vanofanirwa kucherechedza kurudzire kumiswa kwemirizhonga yemudzimba mazuva ose pagore kwete kumirira mazuva 10 nematanhatu chete. Mashoko aya akataurwa svondora pera pakuparurwa kwemuzinda uchabatsira vanenge vachisangana nedambudziko rekushungurudzwa mudzimba kana kuti One Stop Center muchinoi. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupemberera kuvhurwa kwemusha wekupotera weavo vanenge vashungurudzwa mudzimba muchinhoi, Dr. Muiya vanoti nyika inofanirwa kurangarira kumiswa kwemhirizhonga yemudzimba mazuva ose kuti uwandu hwemhirizhonga dzemudzimba huderere.
I think in Zimbabwe we should think about activism, not of 16 days.
Kana muri muZimbabwe, tinofanirwa kupemberera mazuva ekudzivirira mhirizhonga dzemudzimba kwemazuva 365, nokuti kuvira kodzero dzekubvisa mhirizhonga mudzimba hazvifanirwi kuitwa mazuva 10 nematanhatu chete. Zvinofanirwa kuitwa mazuva 365 uye maawa 24 pazuva.
Vachitaurawo pachiitiko, mukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland West amai Priscilla Makotose vakataura vakamirira mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakati mhosva dzemhirizhonga dziri kuwanda gore negore.
Taakuverengedza panyaya dzese dzandanga ndichitaura idzi, muna 2018 kwakaripotwa makesi 20,629. Vakamiririra vakuru vedu tichiti isu ngatibatsiranei pakurwisana nedambudziko iri.
Vakaenderera mberi vakati gore rino kwakaparwa mhosva dzine chekuita nemhirizhonga dzemudzimba dzinosvika zviuru 20,534 zvichienzaniswa negore rapera apo pakaparwa mhosva dzinosvika zviuru 20,192. Amai Makotose vanoti havasi kuzopeta maoko vanhu vachipara mhosva dzekushungurudza vamwe mudzimba dzinosanganisira kubatwa chibharo kunonzi kuri kuparwa dzimwe nguva neveukama.
Tinodawo zvekukurudzira dziya mhondi dziya kuti hatisi kuzoneta kukuvhimai. Mungawanda mungadii, asi tiri kukuvhimai. Mazita enyu chete kana tiinawo tinenge tichingokuzvimai kusvika takubatai.
Bazi remagweta anomirira madzimai anenge ashungurudzwa mudzimba reZimbabwe Women Lawyers Association rinoti madzimai akawanda zvichienzaniswa nakare vari kuya kuzoyamurwa nemagweta ebazi ravo. Mumiriri wesangano iri Muzvare Melule Nyatsuro vakatiwo vamwe varume vari kurohwa mudzimba vave kubuda pachena.
Takamirira kodzero dzemadzimai, hatingoende kukoti chete. Tinobatsira, tinoempower vakadzi. Hakuti kuti vakadzi chete ndo vari kungoya. Nevarume tinotoona kuti turn out yevarume yavakutouyawo vachidoma chete. Asoka varume vari kuuya vasati vanyanyowanda. Nenhinyaya yekuti vanenge vachingonyarawo kuti haa, ndinozosekwa kana ndinozodii.
Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mazuva 10 nematanhatu ekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga dzemudzimba kubva musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zvita. Gore rino mazuva aya ari kurangarirwa pasi pedingindira rakanangana nekudzivirira kubatwa chibharo kana kuti Prevention, Protection, Participation and the Services and Gender-Based Violence. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chiguriwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru kuchamhembe kweAfghanistan vanoti bhambo raputika nhasi rauraya mumwe mukuru wemauto uye vamwe vatatu vanosanganisira mutoro wenhau vakakuwadzwa. Mutungamiri wehurumende Albania vaEd Rama Vazivisa kuti kutsvagwa nekununurwa kwevakapona mutsaona yekundengedeka kwepasi munyika iyi kwapera. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Tracy Chagare Sango, avo vanova kanzura wemumbare vakamirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Muzvare Chagare Sango mumwe wemadzimai vakasangana nemhirizhonga mazuva apfuura apo vakange vari pamahofisi avo paHarvest House muHarare vakamirira kunzwa mutungamiri wavo achitaura. Tichange tichikurukura navo kuti vatipe nhoroondo yezvakaitika pazuva iri. Hatina kukwanisa kunge tichinzwa divi remapurisa munyaya iyi. Tinokushingamidzai nemufaro muzvare Chagare Sango. Tinoona kuti pari zvino Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira mazuva e16 days of activism against gender based violence. Asi tiri kunzwa kuti imi makasangana nedambudziko rekushungurudzwa. Timbotitsanangurai kuti zvakafamba sei.
Takanga tichitaenda kuHarvest tichida kuita meeting na president. Yavaida ngu adresa vachitori panze. Saka patakasvika vazvanzu nemapurisa papatone vanhu kudhara. Vatanzu nemapurisa ibvai ipapo mainge ipana. Pandatiko muri kutidzingirai zvikanzika puwa authority. Ndopandati mapuwa authority nani ndobavaramba akanyarara mupurisa wewe. Saka pakauya president Chamisa vachida vakasopinda vakavavhurira barricade yavakanga vakaita ndovavavhurira. Saka isi takabatateera mumashure tichiti president vapfuura. Regera tinopinda tipinde muofisi medu muHarvest. Ndopatakati tichingo vachitiregedza tichipinda pakati paya ndovavati mount yamapurisa ese. Ndopavakatanga kutirova ipapo.
Imi makawanikwa muchikuvara here pachiitiko ichi?
Ndogona kukutumira imamama ndichiri mapicha. Akabuda ibuda pa social media zvakanyanya last week yese nepa Twitter pa president Chamisa. Ranga riripo rine ropa side ndine bandage musoro ndakapfeka hembe here. Ndini wacho amuri kutaura naye. Kana muchida ndogona kukutekstira imapicha.
Zvamira zvakadaro, imi munoona sei nyaya iyo yekushungurudzwa kwemadzimai ene mapurisa vanenge vari kuita zvematongerwo enyika?
Tinorwadzikana zvikuru zvakanyanyisa nekuti munyika medu munoma muna demokrasi. Ukaona munhu achimupurisa achinzi arove munhu mumusoro, havana imwe pati yavairova, vaida kurova musoro. Hakuna mupurisa anotrendwa kunzi arove musoro because vamwe vacho vakatopfeka mawhite tekis kuratidza kuti havatomboziya. They were sent kuti enda munorova vanhu chete vazi mupurisa akatrendwa arove munhu mumusoro.
Tombotaura edu basa renyu reukanzura, munganyatsotitsananguro kuti basa iri munenge muri kuitei uyezve makariipinda sei semudzimai?
Basa iri tinenge tichibatsira constituency. Pane zvimwe zvinhu zvekuti kanzuru inogona kunge yakasarira isingasimudze musoro pane zvichemo zvinenge zvichiitwa nevanhu vemuconstituency zvakafanana nemablockage ematoilet, mvura zvakawanda zvine zvichiitika muconstituency kuvhara maroads. Saka ndorimwe basa rinomiririrwa nemacouncillors. Tozouya chigaro changu ichochi kuti ndakachihwina sei. Inini ndinofarira politics zvakanyanya. Saka ndakazvitanga kara ithink 2004 kana ndisingakanganise. Svika nhasi ndakakontesta 2013 ndikadyiwa paprimary. Handina kudzokera shure ndakazokanda mamwe mapepa kuti ndibva ndazohwina 2018. Ndokuzoita kansela kwandakaita.
Tichiona kuti makatarisana nemhirizhonga sekutaura kwamanga muri kuita, izvi zvinoita kuti vamwewo madzimai vazoda here kupinda munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika?
Havazoda, vanototya manje. Ndikatarisa kuhama dzangu chaidzo dzinototya. Takambokuudza kuti zvisiye. Ndikati inini zviri muropa ndozvifarira, saka ndigone kuti ndisiye. Chinonzi siya ndechiri mumaoko, but chiri pamwoyo. Ndogonawo kutaurawo ndasiya but ndichichida. But unoona vakadzi vari kusanga vandee ndichisangana navo nevandinoswera navo vari kuomerwa zvakanyanya kuti hatidi kuita zvepolitics kunofira mahapa.
Vanenge vachida kukubatsirai vanokuwana ipapi?
Vanoda kundibatsirai +26 3 773 706 671 kana kuti 263 719 184 7710. Ndodzokorodza zvakare 2637737066671. Ndouya imwe yacho inoti 2637191847010. Ndopa namba dzandinowanikwa plus pa email address inoti ward3mbarecouncillor@gmail.com.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu che Our Lives. Nasi tiri kutarisa nezvekunaya kwave kuita mvura uye tsaona dzekurohwa nemheni. Kuti tinzwe zvakawanda tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda. Sekuru Sivanda, vano vane maonero akasiyana panyaya yemheni. Vamwe vanenge vachiti mheni yaMwari, vamwe vachiti mheni dzinenge dzatumwa dzagadzirwa nen'anga kana nevaroi. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya dzemheni?
Tingati mheni dziri paviri, kune dzamusika vanhu dzamwari, tozotiwo kune dzinogadzirwa nevanhu dzekuti vanhu vanokwanisa kuti vanogadzira mheni. Idzi dzaa dzemishonga, saka dzine maitirwo adzinoita ekuti kazhinji tingati kana tichitarisa tiri munyika medu meZimbabwe munomu, tingati vanga vari vakuru, vanga vari tikati vadunhurirwa ichitaurwa, vanga vari vakuru vacho vanga vari vechimanimani tikati vekumanyika ndo vanga vari shasha munyaya dzezvemheni. Iyo kasi vaidzishandisa pakuti kuva munhu kana akakunyima chikwereti chako iwo waikwanisa kuti kumuratidze pamuongorora kana muti kwete dzekuuraya. Saka tingati mutsanangudzo dzaane dzimwe dzekuti dzaakugadzirwa muchivanhu chedu siyana kanzi vanga vari nyanzvi munyaya dzemheni vanga vari vanhu vanobva kumanyika. Vamanyika ndo vanga vari ari dziri nyanzvi kana ichitarisa zvii ndoti tikati munzvimbo mune zveko zvemadunirwa ikoko kunzwa kunzi Amuro yoko kana kungaa hoku Gokwe kana kungaa hoku Mount Darwin kune hweko hunenge huchifamba huri ikoko kasi dzanga dziri nyanzvi dzedu dzemuno muZimbabwe vanga vari vakaibva kumanyika ndo vanga vari vanyanzvi dzemheni.
Sekuru, mheni yakanga yarova payarova pangava pamuti kana pamunhu, vanhu vanozoziva sei kuti iyi mheni yamusika vanhu? Iyi mheni yekugadzira
kana iri yamusika vanhu? Yamusika vanhu kazhinji inoronda futi inopfuura nepayakadii, asi yemunhu manje ndiyo inokwanisa kuti ikarova ipapo haidzoki futi neipapo. Asi yamusika vanhu inokwanisa kuti inoronda pachivanhu, inoti ikarova inosiya mazai. Dzekurova munhu idzi dzaa dzekuti dzaakwakushandisa kuzvine mishonga inokuvadza yekuti dzanga dziri dzekuti iyo vanga vari varidzi vezvemheni ava vaishandisa kuti vave vanozvishandisa kuti kana zvichida kuti ndikumbiriri kana ndichingireve chikwereti changu kuna nhengi ndaikwanisa kuti ndimuratidza kuti hano shamwari unonzi achi zvinhu zvangu zviyazvi. Kasi vamwe vaakufamba kwenguva manje mukuromba kwaakuita vanhu vaakudzishandisa manje kukurovesa vanhu dzadzi kuti dzinotsvaga kuti chero uri papi, chero uri pakati pekuti uri mukati kungava kana mukati mestudio imomo wotoona munhu uchisikonakurwa uri iwe. Idzi ndo dzatozi ndedzechivanhu dzinogadzirwa nemishonga.
Imi sesangano reZinata munobvumidza here nhengo dzenyu kuti dzinge dzichigadzira mheni idzi kana kutengesa mheni idzodzi?
Tingati sesangano reZinata tingati isu sangano redu rinenge riripo pakubetsera vanhu. Tingati isusu tiri macustodians etsika dzedu dzechivanhu, tinosefa tsvina. Tsvina ndo mabasa euroyi iwayo.
Zvii zvamungataurawo sekuru Sivanda pangonaya mvura vakawanda vanenge vachitotya kuti panorohwa munhu?
Dzidziso yatinonge tichida ndeyekuti tine machira isu kutsika dzedu dzechivanhu, totarisanga kuti vanguva vakapfeka kana machira matsvuku andasa anokwezvera mhepo yacho naiyoyo. Toona kuti hatidi kuti vanhu vanga vachipfekawo machira matsvuku iwo kunyanya kuchinaya kana kuchipenya. Chiro nezvinoitawo saizi kuti nga vanhu pamba padzimba ipapo ngavanga vachisa kana ingava kana yavanoti API nei kwawo waya yedziro kunyaya kungava kumaruva tinoona isi kuti kazi zvechivanhu tikwanisa kunge tichishandisa kana ingava mikondeya ndiyo yataishandisa semiti inobata mheni kana ichinge iripai.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata sekuru Prince Mutandi Siwanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata cheHighlanders chawana tikiti rekumirira nyika mumakwikwi eCAF Confederations Cup mushure mekurova ngezi Platinum 1-0 mufinari yemukombe wechibuku Super Cup watambirwa kunhandare yeBarber Fields kuBulawayo nhasi masikati. Mumutambo weCAF Champions League wakatambwa ne0 manheru kuSudan, chikwata cheFC Platinum chakarohwa 2-1 nechikwata cheAl Hilal.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yezvino tokupai kambo tiri pamwe kubva kumuimbi wedendera Chamson Boroma. Kambo tiri pamwe kubva kuna Chamson Boroma nechikwata chake cheOrchestra Kings kachiuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika.